A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7's Live Talk, coming to you live from Washington, the Voice of America, this Wednesday, August 31st, 2016. Welcome to our brand new show, The Diaspora Forum, which we will be bringing to you every Wednesday. I'm Chris Kande.
And I'm Jonga Kandemire.
Today on this maiden show, we'll be talking about the participation of Zimbabweans in the diaspora in events back home.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on the 4930, 6065 and 15460 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
We are also streaming live on our Facebook pages, voaindebele.com, voashona.com and voalivetalk. On the internet, we are at www.voazimbabwe.com, www.voashona.com, and at www.ndebele.com.
Afternoon, Lord, with our hearts bleeding for our country, Zimbabwe, Lord. You know what is going on. You know what is happening. Lord, we are asking for your hand to move, to shake and remove all that is burdening our hearts, Lord. Lord, hear our prayer. You say that in your word, you will never turn your ear away from a plea of mercy.
On three, we shout Zimbabwe. 1, 2, 3, Zimbabwe!
Of course, those voices, in case you are listening and not watching, were Zimbabweans demonstrating in various parts of the world. Although there are no known statistics about the actual number of Zimbabweans in the diaspora, some estimates say there are more than 5 million. However, agreement among non-governmental organizations is that the Zimbabwe diaspora is spread out mainly in South Africa, Botswana, the United Kingdom, Canada, the United States, New Zealand, and Australia, but virtually everywhere in the world.
Official diaspora remittances have been growing from US$300 million in 2009 to more than US$800 million in 2014. In 2015, remittances from the diaspora were US$935 million, which is more than what the country gets through foreign direct investment.
And with the latest wave of protests and unrest in the country, diasporans have been on the forefront of urging their counterparts back home to take the lead in the protests. But of course, this has drawn some negative responses from some in Zimbabwe who say those in the diaspora are cowards who are urging others to feel the wrath of the police, tear gas, button sticks, and even jail, while they sit comfortably in the safety of the diaspora.
What are your views on the issue, Chris?
Yes, njengoba lisizwa lapha silamhlanje kuhlelo lwethu lwe live talk uhlelo olutsha cha sibili siyakhuluma ke ngendaba za bantu abahlala emazweni abaku diaspora siphatha ke indaba ezijeneyo kodwa ke lamhlanje sithe sikhangele ngokuthi abantu be diaspora jonga baphathisa njani eZimbabwe.
Ndizvozvo hongu nhasi tiri kupemberera kuzvarwa kwemwana mutsva chirongwa chenyu cheLive Talk Diaspora Forum mukana watakati regaiti tisvitse kwamurimi vateereri veStudio 7 mushure mekunge machema chema kuti aiwa tipewo mukana timbonzwikwa isu vari mudiaspora titaurewo tikati aiwa zvichemo zvenyu tinozvinzwa kukutendai ndiko kuvhurirai chirongwa chataita nhasi chatiri kutanga nekutarisa zviri kuitika kumusha zvikuru nyaya dzemhirizhonga kuratidzira kuri kuitwa nenyayawo dzekuti vari kudiaspora vari kunzi aiwa vari kunze ndimuri kunyanya shandisa mikana yemadande mutande WhatsApp, Facebook nezvimwe zvakadaro kukurudzira vari kumusha kuti vapinde mumhirizhonga asi imi muri mumafuramhepo makasununguka pasina mhirizhonga inoitika kuchito hurumende iri kuti aiwa vazhinji vari kushandisa madande mutande vari kuashandisa nenzira dzisina kunaka kana kuti vari kuati kuabhusa vachiti vari kuwana mukana iyo yokushandisa izvi nokuti vanenge vari kunze kwenyika kwavanoziva kuti mitemo haikwanisi kusvika ichivabata asi vakachenjedza zvokanzi tinoshanda nemapurisa enyika dzose pasi peInterpol vari kukanganisa mashandisirwo esocial media aiwa hanzi tinokwanisawo kubatai kuburikidza neInterpol saka ndonyaya dzatati vari kunze kwenyika vari mudiaspora muwane mukana wekupinda madziri nekudzikurukura nhasi takanangana nenyaya yekuti zviri kuitika kumusha zviri kubatawo sei imi zvisvora zvezimbabwe zviri kunze kwenyika Chris.
Yes, Jonga, and in case you are just joining us, if you wish to join the show, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back. The number again, 001-202-619-2077, Jonga.
Nyaya iripo Chris iri kunyanyochemwa nevanhu vakawanda ndeyekuti zvinhu zvichanaka here kumusha nokuti tinonzwa vana vezimbabwe vanonzi vanodarika mamiriyoni matatu over 3 million Zimbabweans living in the diaspora ndo mafiga ataimbonzwa kare asi nekuwanda kuri kuita vanhu vari kubuda munyika tinogona kunge tapfuura huwandu ihwohwo asi chichemo chiripo ndechekuti zvinhu kumusha zviri kunzi hazvisina kumira zvakanaka hazvina kugadzirika munyaya dzeupfumi hazvina kugadzirika munyaya dzezvematongerwo enyika zvaita kuti kubude masangano kana maboka akafanana netajamuka sesijikile kuitawo hashtag this flag kwoti uye mapato ezvematongerwo enyika vari kupindawo migwagwa vachiratidzira vedzikereke takaonawo svondo rapera vachiratidzira kunyange vamwe vaita aiwa vedzikereke vanofanira kunge vachingoita basa rekunamatira vatungamiri kuti vange vachitungamira zvakanaka vachipiwa upenyu asi takaonawo vachitaura kuti aiwaka hapana pasingatarisirwi kuti wechitendero angapinda mune zvematongerwo enyika vanopinda pane mumwe mufundisi watakamhenge tiinaye pachirongwa akatopa mufananidzo akati kwakuine vanga vari mune zvematongerwo enyika vanda vaningi stole munhu anga achiita zvekereke vabhishop Abel Muzorewa vaiita zvekereke asi vakanga vari mune nyaya dzezvematongerwo enyika inzira dzekutsvaka kugadzirisa matambudziko so that is what all these pastors and other church members or church organizations are also doing following those footsteps in trying to make sure that things are well in Zimbabwe. They are not demonstrating to topple the government as the government alleges, but they are saying, can things be changed? If the government has failed, let new hands take over and then new brains and new manpower. Maybe things can change, Chris.
Yebo Jonga, njengoba lisazi nje okwenzakala elizweni lapha kungani kulokungahlaliseki abaningi besithi bona kanti kungani abantu bangangeni ezitaladeni okukhanyayo ukuthi iningi lalabo abatshotshozela abantu ukuthi bangene ezitaladeni ngabantu ababesendaweni ezifana labo South Africa, United States, United Kingdom, Jonga, besithi bona ngenani ezitaladeni kodwa bezihlalele nje bekholisa nje.
Asika dzimwe nguva hondo irwiwe nevanhu vese nguva imwe chete kana majuru haasi wose anovaka churu kune mamwe anenge achingopa mazano vachitambidza ivhu nezvimwe zvakadaro ndozviri kuitikawo kune mamwe vanenge vachipawo njere nemamwe maresources anenge achidiwa zvikwanisiro zvinhu zvichidiwa nevanhu kuti vange vachipinda mukuratidzira regai tinzwe muteereri wedu wekutanga handizove ndimukoma kana kuti ndimuzvare kana kuti ndiani vari kuvotswana vanonzi Tatenda makadii zvenyu
Magadi
Takasimba muri kuBotswana
Aiwa, ndiri South Africa.
Oh, South Africa. Aiwa, hapana chakaipa. Nyaya tinayo ndiye chirongwa chitsva chatakuparurirai imi zvisara zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Ndapota fambisai shoko kune vamwe wenyu kuti aiwa tane pamukana patinogona kuwana dandaro kana tiri kumusha teichiti paburiro panosangana shiri dzichiuya kunoona nekutora hundi unenge wasara uye nedzimwe mbeu dzinosara patinopura mbeu dzedu. Dzotandara dzichidya ipapo ndo zvatakuitirai takuvhurirai chirongwa musangane pekutandara fambisai shoko mukoma tipei pfungwa dzenyu.
Aiwa shoko ticharifambisa ndofunga vakateerera vazhinji vacho vatinowadzana navo ivavavo.
Ndizvozvo.
Nhau iripo izvo zvakaita kugara kwatiri kuita isusu kunze kwenyika hakusi kuda. Zvakanaka kugara kumusha tiri pamwe chete nemhuri dzedu nana amai vedu nevana vedu vatinenge tinavo. Asi dambudziko ndiro rematambudziko arimo mukati menyika yedu iwayayi. Saka matambudziko aya kuti vanhu vaswere vachidemonstrata nekuita zvavari kuita inini nhangu handisikuona zvichishanda nekuti zvemademonstrations izvi hazvina kutanga 2016 nyika izvo zvakatanga kare kare asi hurumende yedu haina chayakachinja haina chayakambosandura. Maopposition parties mazhinji ari kufomewa ndevanhu vari kubva muzanu PF imomomo and ndivo vanhu vakanga vachiti pamberi nezanu PF pasine vadzvanyiriri pasine vachena ndoo vakufoma maopposition parties vakuita fight against zanu PF. Saka kuvavhotera vanhu vava tichivaisa power in the rest of time is just bringing back a new zanu PF again. Ichazongotipa futi maproblems for the next 40 to 50 years again vachingoroteta vachichinjana paukuru hwavo ivavavo. Saka ini nandione kuprotesta kwese uku kuchitibatsira nekuti vanhu vacharamba vachirohwa vanhu vacharamba vachisungwa nekuti kusungwa kwemunhu achipinda mujeri kudzokera kuupenyu kumashure. Saka vanhu vacharamba vachingorohwa vachingosungwa chete nevakaramba vachingoprotesta. Saka idzo nyika dziri kunze dzacho iyo United Nations iyo ndiyo ngai ichisumudza musoro ione kuti nyaya yemuzimbabwe maelections aya avhotwa zvakanaka vanhu vapinda muelection free and fair nekuti mukatarisa kumareserva kuya kuya kunguva dzemaelections uku kunonge kwakazara masoja iko kuya kuya vanhu vanorohwa zvikurohwa zviya zviya ende vanhu vanombunyikidzwa kuenda kunovhotera zanu PF vasingadi kuivhotera zanu PF. Rinova riri dambudziko kuti vanhu vazhinji vari kumaruwa uku ende iyo voters roll yavo iyayai. Last election takanzi vanhu vazhinji vachikomplaina kuti vaitoona kana palisti remazita evamwe vanhu vakafa kare kare vachinzi varipo pavoters roll vari kunzi vari kuvhota. Saka chitsotsi chese chezanu PF chiri pamaelections ipapapa. Saka hazvibatsiri chunhu kuti zanu PF irambe iri power iyo iriyo inoona nezvemaelections futi nekuti chinhu chimwe chete. Saka hazvimbobva zvakachinja chinhu kuti zanu PF ndiyo iongorore nezvemaelections. Saka iyo UN ndiyo ngaione kuti ingaite sei kuti muzimbabwe muvhotwe zvakanaka. Free and fair election ndo inokwanisa kuti tibvise president wedu aripa.
Aiwa.
Otherwise vakaramba vachikontrola ivo maelections aya hazvimbobva zvakachinja zanu PF icharamba ichitonga. Ndofunga tine vhidhiyo iri kumbotendera tendera yava munangwagwa vachitaura kuchiredzo kuti zanu PF ichatonga kusvika yaneta ichigotonga chete and tichangobva ichitonga. Saka iyo UN ndiyo ngaione zvekuita nezvikuitira muzimbabwe izvozvizvi.
Aiwa mukoma maita basa rambai muchititsigira nechirongwa muchifambisa shoko kune hama neshamwari tinotenda zvikuru. Tichakupa imwe mukana kwanhasi regai timonzwa vamwe vateereri Chris unemwe muteereri.
Yes Jonga, I have Wens from Uganda. Wens, hello. Oh, sorry. I think the line just went dead there, Jonga.
Asi tina mkoma Bernard vari ku Botswana. Mkoma Bernard magadi u Gaborone.
Ndiri ku magadi u ndiri ku Francistown.
Oh, Francistown. Iri sei Francistown.
Francistown kuri nani zvako? Kungo tananzwa sevavo zvano asiri kumba kwavo.
Ndizvozvo. Tinoona kuti kumusha uku mazuva apera ano kusvika zuva ranhasi. Kwangu chingoitika nyaya dzekuratidzira kuramwa mabasa nezvimwe zvakadaro. Tomboti mukoma Bernard vanga vari kumusha matanho apa amaitorawo nhasi.
Ini taidanga ndiri kumusha ndinenge ndichipinda mukuratidzira imomo nekuti nyange tiri kunoku ndinenge ndichitsigira zviri kuitwa ikoko nekuti kugara kuno kwatiri kuita hatisi kumusha nekuti tiri kugara upenyu hwakaomarara kwazvo todzingirwa nemapurisa ekuno tichidiwa tezva asi tinenge tiine chishozvo kuti tigare tiri kumusha kwedu. Zvinotii kuti vari kumusha ivo ngavarambe vachiendeka ndi tinenge tichivatsigira tiri kunoku nei support yatinenge tichiva pao tiri kuno.
Ko vamwe vari kuti vari kudiaspora muri kungopeshedzera vari kumusha kuti aiwa rova chekumatsenga nzungu nzvenga ita so asi imi musina chibhagira chiri kusvikirai munoti
zvinongofanana nekuti kana paine basa riri kuitwa tinoita mushandira pamwe asi havasi vese vanobata basa iroro vamwe vanopa mazano vamwe vanotsigira vari kumashure tinoita mabasa akasiyana siyana ikoko kwacho ikoko hurumende yacho iripo iyoyo haisiyo iri kupinda mugwagwa iyi ichirova vanhu asi vari kungotumawo mapurisa aiwanika vakagara mudhorofisi.
Aiwa maita basa mukoma Bernard Shoko, ndiro ratakupai. Taurirai hama neshamwari kuti chitatu choga choga nenguva dza8 taakusangana padandaro relive talk diaspora pastudio 7 isunungukai kupinda muchirongwa.
Ndinotenda mukoma Blessing, murambe muchitifonera panhamba idzodzi.
Aiwa maita basa, nhasi bhutsu dzaBlessing dzakapfekwa naJonga asi zvisinei Shoko, ndichamusvitsawo zvakare.
Zvakanaka ingoma.
Maita basa, Chris une mumwe muteereri.
Yevo Jonga, ngilo Steven. Steven use South Africa, kunjani?
Right man, kunjani Gibbs?
Ngiyaphila mina uChris Gande.
Oh Chris Gande, kunjani?
Hayi ngiyaphila mina, linjani le?
Right man.
Ye kunjani khona ngapha eSouth Africa lamhlanje?
Hayi eSouth Africa ku right.
Okay, hayi ungangena kuhlelo usiphe imbono yakho.
Hey, angiyangisizwa kahle iLife Talk man, kuyikho ngiqale uvulela iRadio manje man.
Oh lamhlanje silohlelo olutsha lapho sikhuluma labantu abafana lawe abangaphandle kwelizwe. Sisizwa nje imbono yenu ikakhulu lezinsuku lapho esibhekane loduko lokutshengisela lokunye kulembiko esithola lapha evela ekhaya abantu besitha abantu abafana lani liyatshotshozela likhatshana kona ngapho licashile ligubuzele ngoba akula ukulutholayo kodwa ekhaya bayatholakala nge tear gas bayabotshwa bayachaywa uthini wena ngakhono.
Okay, abantu kufanele bangangeneli se strike lesiyana ngoba bazolimala mahala ngoba angithi uyakwazi ukuthi last abantu batoyitoyile lapha e-Bed Bridge bathi izinto aziphumi abanye babotsha balimala abantu aku-change next lapha abantu basiphethele isikhathi wazi abantu bafanele ukuthi babayime lo mgabe akhale afe angithi wangizwa.
Ye kodwa ke hayi siyacela ukuthi emoyeni lapha asitshotshozele ukuthi umuntu afe hayi asifuni ukuthi sibe le singathi thina lecala lokuthi sibe kwecala lokuthi thina ithe sitshotshozela khona lokho singakhuluma nje okunye kodwa hayi lokho hayi
sorry ke ngive ngithi abayeke lokho ngoba kuyafana abantu bazobotshwa mahala kufanele ukuthi bayime kangani bayeke lento le bayenzayo la.
Bame nje bachiye kusenzakala okwenzakalayo kungela msebenzi kungelani babukele kuphela.
Akuyafana ngoba bazolimazwa abantu ngoba kuyafana even bangathi bayitoyitoya akula into ezophuma lapha.
Hayi sibongile ngokusipha imbono yakho kodwa ke ungadinwa uhlale usifonela lapha
wazi ngicela udlulise omunye umlayezo man ngive ngise Mozambique last man kunabanye abafana ngive ngibotshwe nabo le sibotshwe yiRinamo ngive ngithi maybe isihlobo zabo maybe silalela kunabantu abaninzi ngoba sibe siye Mozambique le last month safika sabotshwa ngeRinamo balithatha balolitraina ngale balibaseball manje mina ngibalekile manje.
Hawu. Oh manje umbiko ofuna ukwethula ngwani?
Angive nyinyi kuthi abanye mama eMozambique bahlanganiphile nje.
Okay, okay. Hayi kuzwakele sibongile.
Okay, sha.
Eh Jonga, this is very interesting coming from this gentleman here. He says he would like to warn all Zimbabweans going to Mozambique because when he was in Mozambique last week, he got I don't know whether arrested or abducted would be the right word by RENAMO, and he was forced to go into military training.
Okay.
But he says he managed to escape, but there are some Zimbabweans still there. So he's warning the Zimbabweans there.
That's a word of advice to Zimbabweans traveling to Mozambique. Well, that's unconfirmed from the Mozambican authorities, but just for Zimbabweans' safety, you have to be careful. Chris, we have Pastor Richard Sabvute of Zayoja Church, who is based here in Frederick, Maryland. Welcome to Studio 7 Live Talk, Pastor Sabvute.
Very much for your welcome.
Yes, as I earlier hinted on our earlier interview today, I said we are going to discuss about issues concerning Zimbabwe at the moment, be they social or political. And from what you said that things are not okay. Even the Bible says that there will be a time for citizens to rise. May you continue with that, Pastor Sabut?
Oh, okay. Thank you very much. I just wanted to explain some things that the Bible spoke about. Some of the things were spoken by Jesus 2,000 years ago. I don't know. I know many people don't believe in the Bible. I know many people read the Bible, but they don't understand the knowledge and the wisdom behind the Bible. The Bible is a very simple book if you want to study it. You find out that there are things that were said in the Bible that are happening every day in our lives, but people question why or where they are coming from. But these things were already spoken 2,000 years ago by Jesus. So I see people panicking. I see people questioning. I see people having doubts and thinking, what is this? What is this? Well, let me say to every Zimbabwean or whosoever is listening to me, the Bible prophesied 2,000 years ago that kingdom shall rise against kingdom. Brothers shall be enemies. Things shall not be okay, as the Bible says. And I really believe that this is the moment when things are not okay. And let me say to you, the Bible is very clear. Things are not going to be okay as we continue, because that's what the Bible says. And above all, the Bible is God's word. And when God says something about a nation, about the people, about individual, God does not lie. Let me give you an example. If you turn with me the book of Matthew 24, there are some words there that I wanted to just read, but I don't know whether I've got time to do that, but I'll just paraphrase as we continue with our subject.
Yes, you can just paraphrase because we have a listener who is also waiting to get into the program.
Okay, now it says, I'll paraphrase, take heed that no one should deceive you. For many will come in my name saying, I am the Christ, I am the Christ. And again, the Bible says, you will hear about wars and rumors of wars. And things, these things must come to pass. Now, the situation in Zimbabwe, it's not unique. It's not different. Look at all the world where we are in. Look at America. There is no peace here. Go look at Israel. Look at Middle East. Look at Europe. There is no country at peace at the moment because peace comes from God. We humans, we cannot manufacture peace.
Thank you so much, Pastor Sabvute. Stay on the line. Let me just take a caller. Vasinyoro Magadi.
Nino fara ndijonga wena.
Ndijonga kande miri muri ku South Africa.
Ndiri ku South Africa.
Kuri sei ku South Africa vasinyoro.
Nasi kuri kutonhorera zvishoma. Haya uya nguva yekutsvaiya manjika.
Kwakuda kudziya.
Kwakuda kubva kudziya dai kukangonayawo gori rino.
Aiwa hanzi mukwidzwa unoshura materu saka kupisa iko kune kuchiratidza kuchikuchanaya mukupera kwegoro.
Aiwa tingakudze mwari zvikuru.
Zvakanaka
jonga ndiri kuda kutaura nenyaya yenhingiyo. Vamwe vari kugununa vachiti vari kunze kweZimbabwe maakupeshedzera vamwe vachikwa no hakusirizvo hazvisirizvo hasiwo maitiro atingaita ndaa hatina kwatingaende kana tikaita saizvozvo tikatarisa tisati tatanga kuita mademonstrations muZimbabwe kuno kunze tanga tichitombomira mirawo tichienda mu embassies tichienda mu hanaro munzimbo dzakadaro tichienda kuedza kunoratidzira kuti zviri kumusha hazvina kunaka uye tikatora zvenguva yekutanga yatakasimuka kubva kudzimba kubva mumusha harina kunge riri basa riri nyore vamwe vaipira nemumvura umwe havana kukwanisa kusvika kuna nasouth africa kana kuna nabotswana kwavaida kuenda nokuda kwokuti kwakanga kwaita kumbunyikidzwa kukushaya kuti kuzvino tikagara vana ndinovapei ee zvino tikatarira jonga muriko kuna naamerica nesu tiri kuna kusouth africa kutarira rukesheni kwautinobva kumarukesheni uko hatijambe dzimba mbiri kana nhatu tisati taona kuti uyu ari kudiaspora apa pane mwana ari kudiaspora apana chii tisiri kutosapotawo tiri kutorwa hondo yavari kurwa iyoyo ngatirambei takashinga zvichachinja chete
aiwa mashoko akanaka
ya saka ngavarege kudzoserana mumasure kuti tiri kungofa tega kuno kana tiri kungofa tega nokuda kwokuti mapurisa zviri kunhu zviri kungoitwa nevanhu vasinganzwisisi asi vakaronga mutemo zvafanana nekutaura kwaaita mumutauri manheru wamakati ndiani kwanza aniko uyo aigara mumbare akambopisa chaizvo mumbare umo
anotaura
kuti isu hatina hasha hatiro yevanhu hatidii ndo zvimwe chitende zvinoita vatungamiri vedu vanonga vachitaura pamhepo vachiti aiwa isi tiri kuda rugare tiri kuda chii nerwesiri voenda kunombunyikidza zviri kungoitirwa vanhu vasinganzwisise asi varivo vakanyora constitution vakati constitution ndo yaakushanda muzimbabwe but havatedzere zveconstitution yacho saka ihondo kwese iko kunowo takambosangana nadzo hondo dzekurwiswa tichidzi dzokerai kumisha yenyu vamwe vakatofa vamwe iyo zvikuno vanhu vari kufira pasi pemavhupu achiedza kuti ndoshingirira ndiona uchikutumira munengena ari kumusha ndiona uchikutumira mai vari kumusha saka tiri muhondo tese musatiningirike tiri kukutsigirai nenzira iyoyowo imiisimudzirewo zvamuri kuitawo nenzira yakadaro
aiwa maita basa vasinyoro thank you so much
ndatenda ndatenda mukanya iwe
aiwa ndizvozvo Chris what Mr. Sinyoro is saying is that before even people back home started demonstrating almost every day like what's happening now, people in the diaspora were demonstrating. He gave an example of him and others in South Africa going to demonstrate at embassies. And also, we know in the UK, there's that organization Raw. They used to go and demonstrate at the embassy. And even here, people go and demonstrate. So he's saying it's the trend that's sweeping the country now, like what Pastor Sabvute is just saying, that in the Bible, it says, there shall come a time when people will rise against each other. Mm-hmm. And that is what's happening. But he said it will come to pass. I think you have a caller. Yes. Sabvute, Rambaye, Nyimakabata.
Okay, so we have Andrew. Andrew Zaba, how are you?
Nyapila, Baba Dinjani.
Siyapila, kunjani, mnumzani.
Hai, nyapila. Chris Kanda, niti.
Yeah, Chris Kanda.
Senjani, kukuruma lo kit.
Oh, yeah, I say lolu, lolu, chasi, lapa every Wednesday, ngolo start.
Okay. Yeah,
uyalunga
mpela uhlelo lolu luhle kakhulu kodwa ke bengizama uku-advisa asifanani asiboni ngasolinye ukuba kudiaspora kusike ukuzithandela
bamba kancane zaba sicela ukuthi ungani uyehlise ivolume yeradio yakho
sengiyehlisile baba
usuyirijusile okay uyangaqhubekela phambili
yebo Kande obona inyoni kayichayanga oyichayileyo kayidlanga kodwa idliwa ngabangayichayanga okuyikuthi izini wona ama-guerrillas alwi impi bakhona abasale empini babeyifuna ukudla ama-fruits eZimbabwe kodwa abadlanga lutho kodwa bayiba bayenza wena lo okhuluma okhululekileyo yenza konke lamhla kungenxa yabantu abangalidlanga ama-fruits aleli lizwe so bengithi ngikhorekthe labo abatsho njalo siyabasapota abantu abasekhaya uba ngabe kayisithe silapha ngabe sokufiwe that's why sibe lempi enkulu ukuthi laba abantu abasivalele amabhoda kuliwe labo kakhulu ngoba bayenza labana abantu abasekhaya bengabi le balansi baza kulwa njani belambile bona abalweli benkululeko babengalwa bengaphekelwa ipapa yini izakhamuzi ngumbuzo lo kulabo bantu abatsho njalo yikho abakhululeka abantu lathi esingaphandle kwelizwe siyalwa impi enkulu ngaphandle kwethu labana abantu kabalamandla labana.
Ah, okay. Hayi kuzwakala, hayi siya siyathemba bayizwa inkulumo yakho. Njalo siyacela ukubana uhlalo sithinta ukuthi ungene kuhle.
Yebo kanti ngiyabonga baba.
Hayi sibongile kakhulu Jonga.
Thine umwe mutereri vane chinanga vari ku Mozambique. Aiwa nhasi tiri kufara zvikuru, vatereri vari kufona kubva munyika dzakasiyana siyana. Vane chinanga muri ku Mozambique, tipindai mudariro.
Ya maswera sei kwamuri ikoko.
Aiwa taswera isu.
Ya tinotenda nokupinda muchirongo kwataita zvivara nhasi.
Ndizvozvo kana muine